ndakasangana nevanhu kubva kwandafamba kwese vanhu vari kuti vaoneswa chamutava nhava vabviswa chiri kuneso nenhamo umwe mai nezuro vanga vakazvitakura vakandiudza vakati nezvinhu zvitatu purezidendi chamisa zvatoda kuti mutigadzire zvationesa nhamo nhamo nzara netsvina zvikagadzirwa izvozvo tayambuka ende imi tinokuona sekuti ndi mushonga webhondi ndikatinogoita mushonga webhondi munorevezi kanzi aiwa dzorai mayusa ndovatoda kuti anga arimo munyika bhondi haisi kutibatsira yatisvisa pakaoma isi toda kuti muzame kugadzirisa nyika idzoke panzvimbo tombofamba neyusa motitsvagira yusa tikati rinowanikwetu tikanzi munoziva kwarinowanikwa ndosaka muri vatungamiri zvombopinda muhomwe zvagadzirwa izvozvo tochiona kuti chichingagadziriswa
ko mamwewo matambudziko akaita semvuraya zviri kufambawo sei mamuri kufamba muchitaura nevanhu
hakuna kune dambudziko rezvese kune nyota kune nzara kune kupisa kune kuomerwa kune kushupika anhu haana pokurara dzimba hakuna vanhu havana mvura yekumwa zvibhorani munongoziva kuti matsime aakutocherwa mudhorobha zvinonyadzisa kuti mudhorobha taakuita zvibhorani zvese izvo zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu motokari dzine dziri mumakiu ukanotarisa chingwa makiu ukanotarisa kuti hwiti hakuna mbeu hakuna zvese hakuna utungamiriri hakuna hurumende haziko saka izvozve zvoda kugadziriswa tipe muono tipe kutsiga kwenyika mazano tinawo asi kuti mazano anenge achida kuti tionesani tigadzirise chaita kuti musoro uteme nyaya yekungo tikaona mbonje tonorapa mbonje tisina kugadzirisa chikonzero chatiemesa musoro kana charakidza mbonje hazvigadzirisike izvozvo saka toda kunogadzira kurapa chirwere kuti nyika yedu isimuke iende mberi
pane urongwa hwekuenda here kune mamwe maguta kunze kwemuharare omu
tinotova nemareload rallies hamuchanzwa neorganizing department rakavaudza tikati aakuda kuparura chirongwa chekupinda munharaunda mumaruwa ese tiri kunyanya kusimba nemaruwa ndo matichagara tichitaura nemasabhuku edu madzishe tichitaura nevanogara ikoko varimi tichitaura nevanogara ikoko madzimai kutaura nevechidiki vachitipa muono wavo nekunzwa kwavo maticha edu tichinzwa kuti vari kudawo chii nyika inotogoneswa kufambiswa kana tataurirana nokuzwanana nokuonana nokupangana mazano nokudanana ndo nyaya yandiri kusumudzira iyoyo nyika yedu yashaya mutungamiri wenyika ine mutungamiri wemapato kune wemdc kune wezanu panoda mutungamiriri anonomira achitaura kuti nyika yese ngaiuye pamwe chete yobvumbamirwa huku inoonekwa nekubvumbamira vana vayo vese ikatanga kusarudza kuti imimi hamusi mhiyo dzangu mai vavo vanenge vapata vanopiswa muromo saka ichitoda kuti huku ngaiyo yakachenjera ibate nokuvhumbamira vanhu vese hazvinei nebato hazvinei nekuti unobva kupi nyaya ngaive kuti uri wemuzimbabwe here hazvinei nerudzi kana tribe hazvinei nenharaunda kana kuti kwaunobva region nyika ino inoda kuvandudzwa kubatanidzwa kuiswa pamwe chete toenda mberi ndosaka tiri kutaura mureload kuti tine mazano eupfumi hwenyika tine mazano ematongerwo enyika ekupodza nyika national healing peace building tine mazano ekubatanidza vanhu kuti aiwa hatiti zvana tsaro wakadara tiwu zvokutsinyana hazvishandi zano ndega akaonekwa ane mbonje pahuma ngatibatanei topanana mazano tovaka chinhu chimwe chete nyika yedu yotutumadzwa yosumudzwa hatinganezekeka tine upfumi hwakadai diamond lithium maminerals atinawo nyika inosumuka mangwanani ngwanani munhu wese womuka ane mbovha yemutwaro.